Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 18 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Rimwe gweta ropikisa mutemo wesarudzo unorambidza vagara kunze kwenyika kwenguva inodarika gore kuvhota. Vakawanda voshora kurohwa kwemutori wenhau weStudio 7 nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF kuulawayo nezuro. Kuwandudzwa kwemutemo wecriminal law reform kunonzi kunombonyikidza kodzero dzevanhu dzekutaura pamberi pesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe gweta vanwe vani stole vaendesa mapepa kudarire pamusoro kuvulawayo nhasi vachipikisa mutemo wekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinopedza gore zviri kunze kwenyika zvibviswe mugwaro revavhoti vachiti zvinotyora bumbiro remutemo wenyika. Mutemo wesarudzo uyu kana kuti Electoral Act wakashandiswa kurambidza vasevhia Kasukuwere kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi vakasukuwere vakabva vakwirawo kudarire pamusoro-soro. Vaendeswa kumatare Igor Kotaro zvemitemo vaziyambi-ziyambi uye muchichisi mukuru wehurumende vaAhmed Ibrahim. Hatina kukwanisa kubata vaziyambi kana vaIbrahim kuti tinzwe mativi avo. Sangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists nemamwe anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru kurohwa kwemutori wenhau weStudio 7 nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF kuvulawayo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ Perfect Shongwane ati sangano rake rinoshushikana zvikuru nekushungurudzwa kwakaitwa vamwe vatapi venhau vaiita basa ravo muBulawayo nezuro vanosanganisira muzvari Anastasia Ndlovu. Vamwe vatori venhau vaviri Pamina Sithuso naLungelo Ndlovu vanonzi vakabva vachiita zvekutiza. Shongwane ati sesangano vange vasingatarisira zvakadai sezvo vakaita misangano nevemapato ezvematongerwo enyika kusanganisira ZANU-PF senzira yekuedza kuti vabatsire kuchengetedzwa kwevatapi venhau pavanenge vachiita basa ravo.
Tinofunga kuti izvi hazvina kufanira uyezve hatifaniri kuti tinge tichiva nevanhu vanoita mhirizhonga pakati pedu. Sevatori venhau tine basa guru rekuona kuti tazivisa vanhu nezviri kuitika munyika. Naizvozvo tinofunga kuti vezvematongerwo nyika vanofanira kuti ndivo vanofanira kutungamira panyaya yekuparidza runyararo.
Tuso uyo anoe nhengo yebhodhi remisa anoti vakamhangara nyaya iyi kumaporisa.
Tiri mukati mukuinterviewa ndovakarwauya mhomu yevanhu vakapfeka matichesi akanzi vhoti iti ndokutanga kutibvunza kuti murikutorera chii mifananidzo. Zvimai mifananidzo iyoyo because haatidi kuti tibude mumavideos. Isitikati aiwa tinoona vatori venhau tinobvisira chii. Ndokutanga kutorova umwe wedu Anastasia ndokumupatapata zvisina rutsigo vachimurova vachiita sei sei.
Muzvari Ndlovu vaonekwa navana vachiremba nhasi uye vasvitsa magwaro ekuongororwa kwavo kumapurisa sezvinotarisirwa panyaya yakadai. Mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa MISA Zimbabwe chapter vatavani mwoyo vashorawo chiitiko ichi vakati itarisiro yavo kuti mapurisa achaferefeta nekusunga vari kupomerwa mhosva yekurova vatori venhau ava.
Tinoramba tichitsinidzira kuti mapurisa ngaatibetserewo kubata nhunzvatunzva idzi nekubata basa zvinemazvo kuti varatidzire kuti havasi kuzonga vachidai kurera mhodzi zinodai kusumudza nepo zemirishonga sezuru kuratidzira panyaya tsukutaura bezvayo.
Tabata mutauriri wemapurisa mubulawayo assistant inspector Nomalanga Musebele kuti tinzwe divi remapurisa asi vati tibate mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Paul Nyati. Assistant commissioner Nyati vati vachiri kuferefeta nyaya iyi sezvo yakamhangarwa nezuro vati vachazozivisa zvinenge zvabuda nekufamba kwenguva. Taedzawo kubata munyori mukuru mubazi rezvekufambiswa kwemashoko Vanik Mangwana asi nharembozha yavo yange isingapindi. Mutauriri webato rezanu PF mudunhu rebulawayo vaachi Chisango vabvuma kustudio 7 kuti vakanzwa nezvechiitiko ichi icho vati vanoshora zvikuru sezvo chichivhiringidza kuchengetedzwa kwerunyararo kwavati kunokurudzirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoyewo mutungamiri webato rezanu PF.
As a party, we will not tolerate anything that disturbs the peace that our first secretary, His Excellency Comrade Yidim.
Sebato, tiri kuita ongororo yedu kuti tizive kuti vanonzi vakaita izvi ndiva nani chaizvo kuitira kuti mutemo uzadzikiswe. Kana vaonekwa kuti nhengo dzemusangano zvezvokwadi, tichatora matano anoenderana negwaro remusangano panyaya dzakadai. Uyewo zvinoenderana nemutemo wenyika.
Nyika yakatarisana nesarudzo mwedzi unouya uye vamunangagwa vari kugara vachikurudzira kuti sarudzo idzi dziitwe murunyararo. Asi mutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa vanoti muromo hauzarirwe nerwizi sezvo vari kupomerwa mhosva dzekuita mhirizhonga vasiri kusungwa. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Robert Masaraure vanoti vakanyorera bazi rezvedzidzo yepasi tsamba yekukumbira kuti zvikoro zvivharwe mwedzi uno sezvo huwandu hwevadzidzisi vanoti vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika uri kuramba uchikwira munyika. Vadzidzisi mazana matanhatu vanonzi vakamhangara nyaya dzekumbunyikidzwa kodzero dzavo. Hatina kukwanisa kubata gurukota redzidzo yepasi Dr. Evelyn Glovu kanawo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7 navamasaraure nezvenyaya iyi.
Tine dambudziko gurusa rekushungurudzwa kwevarairidzi vana vechikoro nekuabhuzwa kwepropati yezvikoro. Matambudziko aya tikunyanyiwa kuwana achibva kuvarairidzi vakawanda nyika yese. Tarekodha makesi anokwana almost 600 ekushungurudzwa kwemhando yakasiyana siyana. District rajanyotora mukombe pamaripoti atiri kuwana riri Rushinga District. Kushungurudzwa kuri kunyanyoitwa vanhu vazhinji ndevazhinji vari kufungidzirwa kunzi varotsigira bato reTCC vachiingwa muzvikoro vachiudzwa kunzi vanogona kurasikirwa neupenyu hwavo. Tinewo mamwe matambudziko vamwe vari kuzomanikidzwa kunopateta mumakampeni eruling party ivo vachinge vaseri mamembers. Tine vana vari kutorwa vachienda kunopa entertainment kuruling party. Tinozonyanyorwadziwa nevana vepakanoti kuRushinga zvakare vanga vachitorwa mamandays nemawednesdays pakatoni secondary vachiitiswa toy toy nemaipipezano vachienzi vari kufanwa kuti vadzidze gwara remusangano vachiri vana vadiki. Matambudziko ese aya akawanda nekushandiswa kwezvikoro kuti chikoro kana chikanzi ndiwo chiri kuitwa rali zvatakaona musi uno kuchinorumba kuzaka. Musi wacho unozwi vana vadzoka kuchikoro musi wemande hapadzidzike inenge iri china infrastructure iri meant for vanhu vashomanini ichishandiswa nevanhu vanosvika mathousands akawanda.
Pane zvamungati maita here kuti muone dambudziko iri richipera? Ndiani wamakanyorera?
Takabata munyori mukuru mubazi zvire Ministry of Primary and Secondary Education Mai Tavela tichivazivisa matambudziko aya anosanganisira mudzidzisi wedu wekuzvonda akapota apondwa musono atirwa nevanhu vatatu vachimuwandira vachizanisa kuita TPC akapona nepaburi retsono tichikumbira kuti dai zvikoro zvambovharwa tozovhura kana makakatanwa aya apera zvagwaro redu takanyorera musi wa 12 July rakangonyora mahighlights ezvatiri kuwana kubva mumacenders akasiyana-siyana nyika yese kumanikidzwa kuita vanhu kuenda kumarali kufosoredzwa zveteachers coachti nezvimwe zvakawanda tikanyorera zvakare kupisesa commission tiri kumirira kunzwa mhinduro yavo.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe Vaobet Masaraure vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuhwedza. Masangano akazvimirira oga akaita serinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI nere Community Tolerance, Reconciliation and Development kana kuti COTRAD ave kuita zvirongwa zvekuedza kupomodza mirizhonga yoramba ichiitika munyika pamberi pesarudzo dza 2023. COTRAD ine chirongwa chinonzi Conversation Not Confrontation chiri kuitwa mudunhu remasvingo kunyanya nevechidiki. Dunhu iri ndiro riri kunzi nevanopikisa veTripleC riri kunyanya kuitwa mhirizhonga nevebato rezanuPF vakarwa hondo yerusununguko pamwe nevasori. ZESNI yakaparirawo chirongwa chinonzi Vote in Peace uye iri kutenderera matunhu ose munyika iine vaimbi ichikurudzirawo vechidiki kuti vasiyane nenyaya dzemhirizhonga. Panewo mavhidhiyo akawanda ari kutenderera pamadande mutande anoonekwa vanonzi vatsigiri vezanuPF vachiti vachaita kafira mberi vanopikisa. Mapurisa anoti haasati apirwa nyaya idzi uye vezanuPF vachiti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Mukuziya nezvenyaya iyi Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reCOTRAD vazivanai muzorodzi.
Zvirongwa izvi ndechokurudzira runyararo zvinonzi Conversation Not Confrontation. Izvi zvinobva mumaonero nomutsvakurudzo zvetakaita taona kuti bai wakaita kukambokoto mumusha vanhu vari kumuka vakarumana mutsipa chose mumusha wamasvingo tikatamupikita toona kuti kune vanoridzira kaputi tikabata kuti kutiredzi tinoona kuti kune vanorogwa vachikwekweredzwa neshamu tikauya mumativi umu tinoona kuti pane vamwe vanorogwa vachitosungwa varogwa kuti ivavo vasina mhosva saka isusu tazoona kuti aiwa dambudziko iri kuti ripere rinodai kuti isusu tibatsire pamwe todzokera mumacommunities tine urongwa kukurudzira runyararo tichikurudzira nyaya yokuti aiwa mhirizhonga haivaki ngozi haiendi kumba kwavakutuma inouya kumba kwako iwe unenge wauraya munhu saka sarudzo dzatinoda isarudzo dzakachena.
Vamuri kutarisira kuti vanzwe mharidzo yenyu ndevapi?
Tirikukurudzira vechidiki ndo vatonyanya kutangisisa nokuti ndo vanoshandiswa nemapato ezvematongerwo enyika. Vechidiki uye ndo vachine simba rokumanya vachiimba vasure kwemota dzemapoliticians vachiti vakasangana nevavasangana naye anenge asingawirirani nebato ravo vanenge vachirova.
Kumaruwa chirongwa chenyu chiri kubatawo nenzira dzi
basi mambo ndiwo vakabata mushando venevevhu rinotsikwa navanhu vachifamba vachiita zvezvinhu zvekutsvaga rutsigiro saka madzimambo ndee timakurudzira zvakare kuti vakurudzire runyararo mumatunhu avo.
Tiri kuona mavhidhiyo ari kutenderera mavo veteran vachichichidzira vanhu vachidi mune zvamuri kubatawo here kudivi iroro?
Mavo veterans ndo mamwe futi ari kukurudzira mhirizhonga tiri kuvatageta zvakare tichivakurudzira isusu kuti aiwa ndimi varidzi venyika ndimi makarwira nyika kuti iuye asimaka kuvira kuti titongwe murunyararo saka tiri kutageta mavo veterans zvakare.
Zvimwewo zvakaita samaroad show zvatinonzwa zviri kuitwa izvo muri kuitawo sei imi naizvozvo?
Tiri kutageta mamakets mamakets anoitwa kumusha tichiende reward ine market day rayo saka tiri kuteerera mamakets days wayo ndokunenge wakaungana vanhu tichindokurudzira nyaya yayo kuti sarudzo ngadziitwe dzakachena sarudzo hadzidi mhirizhonga kukarudzirana mumusha zvinhu zvakaipa zvikuru.
Mukuru wesangano reCOTRAD vazivanai muzorodzi vari parunhare muHarare naEvans Zininga weStudio 7. Masangano anorwira kodzero dzevanhu magweta vemapato anopikisa pamwe neveruzhinji vanoti vari kutyira kuti hurumende inogona kutanga kushandisa mutemo weCriminal Law Codification and Reform Amendment Act uyo unozivikanwa nere madunhurirwa rekuti Patriotic Act kumbunyikidza vemapata anopikisa vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevatori venhavu sezvo nyika yatarisana nesarudzo mwedzi unouya. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mukuranona nekufambiswa kwezvirongwa musangano ravana chipanga mazano panyaya dzemutemo reveritas valiswe jamela vaudza Studio 7 kuti pane kuchema-chema zvikuru munyika zvichitevera kusainwa kwemutemo unotungamirira nyika vaemarson munangagwa nekuti munhu wese anogona kusungwa akataura zviri kukanganiswa nehurumende.
Zvinoita sezvinokahaisa panyaya iyoyi yeanonzi Patriotic Act inyaya yekuti mitemo yacho uri kuisiwa asi asina kunyatsoitwa atingati nechirungu madefinition anonyatsobuda zvakajeka kuti zvii zvinorehwa. Ndichipa somuenzaniso kana ukanzi iwewe waita mhosva yekuti waita upset constitutional government unongosara uri iwo unongofungidzira wega kuti kochingava chii chaizvezvo chandinenge ndaita kuti ndinzi ndatsamwisa hurumende.
Vanotiwo kunyange vemapata vanopikisa vanogona kupinda mutsekwende pasi pemutemo uyu apo vanenge vachitsvaga rutsigiro nekuti mashoko avo anogona kuonekwa sekuti vazvidza hurumende.
Saka zvinopa nepotwa sarudzo apa vanhu vanoenda mumamana umuma vanenge vachitsvaga rutsigiro ndezvipi zvingaguma zvavasungisa. Unogona kuzowanikwa hako usina mhosva nematare asi chiripo maringe unenge watombosungwa wasungirwa nauro aya unenge wagona kutaura. Saka izvi zvinako kukanganisa kutaura kwakasununguka munyika yakasununguka.
Vachipindura vari kushora mutemo uyu gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti vari kuushora havasi kuunzwisisa.
Zvaunoreva muchipindi ndezvekuti kana munhu akaenda kunze kwenyika onoita musangano nehurumende yeikoko musangano uri wekuti nyika yedu inge ichiisirwa zvirango zveupfumi kana kuti vekunyika ikoko vasatengeserana nesu zvinove zvinozokonzera kuti vanhu vemunyika medu vange vachitambura zvakanyanya iyoyo taakuti imhosva.
Mukuru musangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Dr Tavani Moyo vanoti zviri pachena kuti chikamu chemutemo uyu chinotyora kodzero dzevanhu dzekutaura vakasununguka dzavanopiwa nebumbiro remutemo.
Ukataura unogona kupara mhosva inova inonzi iyo wakanganisa zvido zvenyika kana kuti kuchengetedzwa kwayo. Izvi zvinongoreva kuti chigamba ichi chinopa hurumende masimba akapamidzirwa akavandudzirwa kuti abate ani nani zvake waanongofunga kuti vakuda kubata.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira Dr Wellington Gadzikwa vati
vanhu hakusi kwemunokoka zvirango zveupfumi. Ndona sekuti vanoda kuranga nyika ine zvirango zveupfumi handifunge kuti tingangoti foreign policy yavo ingave inoita kuti iudzirwe nevanhuwo zvavo muno muzimbabwe. Vanozvokuranga zveupfuma ipo vatone pfungwa dzavo kare, vanenge vakatoita pfungwa dzavo kare kuti zimbabwe da kuiti tipidzise panyaya dzakatipidzise pakati.
Mukuru wesangano reAmnesty International muzimbabwe amai Lucy Masuka avaudza Studio 7 kuti zvakaitwa nemutungamiri wenyika kusaina mutemo uyu kutyora kodzero dzeveruzhinji dzekutaura vakasununguka pamwe nekushanda nevanhu vavanoda zvinova zvinotyora bumbiro remutemo.
There's Amnesty International. We are calling upon the president to reverse his decision.
Amnesty International tinoti mutungamiriri wenyika ngavabvise mutemo uyu varemekedze kodzero dzevanhu.
Muzinda wemiriri weAmerica muZimbabwe wakashora kusainwa kwemutemo uyu uchiti unotyora kodzero dzevana veZimbabwe pamwe nekukanganisa urongwa hwehurumende hwekugadzirisa ukama nenyika dzakatemera vakuru vayo zvirango. Mutemo uyu wakashorwawo neUnited Nations, African Human Rights Commission, masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze, gungano reEuropean Union. Mitongo inopiwa vanhu vanobatwa nemhosva pasi pemutemo uyu inosanganisira rufu, kugara mujeri kwemakore makumi maviri, kurambidzwa kuvhota kana kutorerwa ugaro citizenship. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Pana vana chiremba vakati wandei munyika vanoti madzimai echidiki akawanda kunyanya vari muzvikoro zvezvidzidzo zvepamusoro-soro vave kushandisa zvisina kunaka pirisi rekudzivirira kubata pamuviri kana kuti emergency contraception pill nechirungu rinozivikanwa nekunzi morning after pill, izvo zvinonzi zvinogona kukanganisawo miri yavo. Tinzwe zvizhinji kubva kumutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa.
Mumwe mudzimai wechidiki akambodzidza paBindira University of Science Education, Telmo Kupara, anoti dzimwe nguva rudo runoputira madzimai echidiki vopedzisira vava kunwa mapirizi aya zvakanyanyisa.
Une kusvida nemunhu wako, mosvika pamunorara neso, probably kondom rinoputika kana kuti munotoita sex musitorina protection ende mapedza mozotanga kuti tsikuda kuti ubate nhumbu ionenye kuti uone kuchida munhu wako. Ye anosvika pano kuti totsvaga morning after umwe mamuni afunye nawe kuti une kuchida munhu wako unongomwa.
Mumwe wechidiki anoshanda nesangano rinomirira kodzero dzevadzidzi vechidzimai Refemale Students Network Trust vanobet kuva mudiki vanoti dzimwe nguva hurombo ndihwo huri kusundira vasikana ava mukushandisa pirizi remorning after.
Pane nyaya iri kuitika yekuti vasikana vari kudanana nevarume vakuru vaya vanenge vane mari. Kazhinji kacho varume ivavo vanowanzo vambunyikidza zvikuru kwazvo kuti varare navo vasina kudzivirira. Vasikana vano zvopedzisirawo vatora mapiritsi aya kuti vasabati pamuviri. Saka nekuti zvinhu zvavoma munyika, vasikana vanongopedzisira vakuita chero zvavaita kuti vakwanise kuwana mari yekurarama vari mumacollege nemauniversity.
Chiremba wechidiki Dr. Meshack Ruwende vanotsanangura pamusoro pezvimwe zvinogona kukanganisika mumuviri wemudzimai anoshandisa piritsi iri zvisina mwero.
Kunzwa kuda kurutsa kana kuti urutsa chaiko, kunzwa dzungu, kuchaya, kunzwa mudumbu kurwadza kana kunzwa musoro uchirwadza ndomatambudziko anoitika pamaawa mashoma anotera kana munhu anwa mapiritsi kana panguva iyoyo. Uyezvewo nekufamba kwenguva kana vanhu vakangomwa mapiritsi aya pese pese zvinokanganisa kuteera kwavo, tinotarisira kuti munhu anofanira kuteera kamwe chete pamwedzi uye nenguva imwe cheteyo. Nguva haifaniri kusiyana. Uchingonwa piritsi zvinogona kukanganisa kuteera kwako, wakuteera zvakapfurikidza. Uye zviri mudambudziko nderekuti piritsi iri effectiveness hwaro pakudzivirira pamuviri huri pasi pedzimwe nzira dzekudzivirira pamuviri dzakafanana nemamwe mapiritsi anomwiwa mazuva ose kana majekiseni aya kana makondom.
Dr. Ruwende vanokurudzira madzimai kuti vasashandisa piritsi iri zvakapfurikidza.
Ukaona wakutora piritsi iri kanopfuura kamwe chete pamwedzi, zvinoreva kuti unofanira kutora dzimwe nzira dzekudzivirira pamuviri kwete piritsi iri.
Asi wechidiki anorwira kodzero dzemadzimai amaita Piwa Nashe Simango Muzawanga vanoti varume ndivo vanokonzera kuti madzimai echidiki nevasikana vamwe mapiritsi aya.
Inyaya yekuti munhu anenge asvika pakuramba kuti zvoni mimba iyi yavabatira hatina kuironga, mimba yavabatira haisi yangu. Munhu akuchifunga kuti inini handina zvikwanisiro zvekuti mwana ushu ndipfurire pamberi kuti angari pakati pevapenyu. Nenyaya yekuti rwendo rwekuti mwana achizenge aripo rwendo rwakakura runotangisira pakunyoresa, pazvikwanisiro zvinoda amai chavacho zvane kuita sei. Saka munhu azotarisa zvakamukomberedza nezvaari kuitirwa anozopedzisira onoti hazviri nani ndiite sei, ndimwe maemergency contraceptives aya.
Asi mukuru wesangano runomirira kodzero dzevanhurume revarume Svinurai Vhukani Madhodha vatemba Banzounenda vanoramba kuti varume vanomanikidza madzimai avanenge vaita bonde nawo kutenga piritsi iri.
Tikanyatsozvitarisa tikaita tsvagurudzo tinotozoona kuti varume vashoma vanoziva nezvemapiritsi iwaya. Ende kazhinji kacho varume kana vachinge vaita zvinhizvi havazomborambi vachienda mberi vachirangarira nezvazvo, asi kuti anozosara ave nepfungwa dzakadzama kana kuti dzinodzama munhukadzi. Saka ndiye ega anotora decision nhano yekuti ndakunomwa mapiritsi aya kuti ndisabate pamuviri.
Dzimwe nyanzvi dzezveutano dzinoti kushandiswa kwepiritsi reemergency contraception pill kuri kuita kuti vasikana vabatire zvimwe zvirwere zvepabonde, nekuti chavanenge vachida kudzivirira pamuviri chete vachikangamwa zvimwe zvirwere zvepabonde. Ana chiremba vanokurudzirawo vasikana vabvazera kuti vasashandise morning after nguva dzose, asi kuti vasarudze dzimwe nzira dzekuzvidzivirira nadzo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndiri Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sangano reConsumer Council of Zimbabwe kana kuti CCZ rinoti mhuri ine vanhu vatanhatu yave kuda mari yakapetwa kaviri kubva pamari yaidiwa muna chivabvu yemiriyoni imwe chete yemadhora yemunyika kuenda pamamiriyoni maviri emadhora yemunyika muna chikumi. Izvi zvinouya mushure mekukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu kunonzi kwakaitika muna chivabvu. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo mihoro yevashandi vakawanda iri kunzi haina chaichatenga, ukuwo hurumende iri kukurudzira vemabhizimusi kuti vaderedze mitengo yezvinhu ichiti dhora remunyika ragadzikana kana zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti zvinongoreva kuti vakawanda vari kurara nenzara sezvo vari vashoma vanokwanisa kuwana mari yave kudiwa nemhuri yevanhu vatanhatu iyi.
Maemployers ndivo vanotengesa neUS dollar, ndivo zvekare vanotengesa neRTGS isingabatiki, ndivo vane maprices kumashops akati kwirei. Tiri kuona kuti havasiri pahari kana kuti pakuti nyaya ingagadziriswa sei sezvo ivo vari kuita mari. Saka idambudziko riripo munyika, hatizivi kuti richapedzwa sei.
Mashoko ava Moyo anotsinirwa nemunyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Siamiarira, ava vanoti
ichocho ichokwadi nokuda kwekuti dhora redu ZW RTGS currency kana angave mabond notes zviri kuramba zvichishaiwa simba takatarisana nemitengo yezvinhu iri kuwanikwa muzvitoro, nekuti vanhu vedu vanenge vakatara mitengo iyi neUSD kana kuti parallel market equivalent of USD. Zveofficial USD bank rates izvo kungotaura bhati hapana anozviteerera.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira muzvare Happiness Dzengeni vanotiwo mumwedzi wachikumi ndimo makanyanya kukwira kwemitengo yezvinhu mushure mekudonha kwedhora remunyika.
Asi tinovimba kuti nezviri kuitwa nehurumende kuti vakasunga uwandu hwemari yenyika haisi kubuditswa zvekumhanya, tingangoti zviri kuitwa nehurumende zviri kushanda. Chatisingazozive kuti neramangwana kana vakazoda kubuditsa mari kana kuti kubhadhara masupplyers avo zvichazodwei.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu kwakakanganisa munhu wese, asi vashandi ndo vakanyanya kukanganiswa nekuti mihoro yavo yakaramba iri payaive uku mitengo yezvinhu ichiita chamuramba mhuru. Saka zvingagadziriswa sei izvi? Dr. Chitambara vanoti
vanotodiwa social contract kuti masocial partners anga achigara pasi wowirirana kutora matanho anofanira kunge achitorwa kunza kugadzikana munyika. Mareforms that anenge achifanira kuzoitwa implemented under the social contract anenge achisanganisira mamonetary reforms, mafiscal reforms nemainstitutional reforms. Saka social contract inongobatsira kuti vanhu vanga vachiwirirana kuchitizoitwa sei kuti tigadzirise mamiriro akaita upfumi hwenyika.
Nhaurirano dzemihuro yevashandi vehurumende dzeNational Joint Negotiating Council dzinonzi dziri kuramba dzichitadza kusimuka, ukuwo nhaurirano dzetripartite negotiating forum dzinonzi dziri kutadzawo kusimuka, izvo zvinonzi zvave kuita kuti masangano evashandi afunge kubuda zvavo munhaurirano idzi. Muchirongwa chedu chelive talk chevechidiki The Connection na 8pm nasi tiri kutarisa kudzorwa kweZimbabwe makundano enhabvu eFIFA. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Rimwe gweta ropikisa mutemo wesarudzo unorambidza vagara kunze kwenguva inodarika gore kuvhota. Vakawanda voshora kurohwa kwemutori wenhau weStudio 7 nevanofungidzirwa kunzi vatsigiri veZANU-PF kuvulawayo neZuro. Kuwandudzwa kwemutemo wecriminal law reform kunonzi kunombonyikidza kodzero dzevanhu dzekutaura pamberi pesarudzo. tabataska kumagume chirongwa chedu ivaine suzakare mangwana anokoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusemi na Sandikile Musanga.
Kati senda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 18 kuNtulikazi 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
le ndaba yomthetho othiwa Patriotic Act uyasethusa kakhulu njengezapho, kodwa ibikhona phela imthetho efana nale eyafakwa ngu-Ian Smith, ayisinqabe nanga ukuthi singayempini. Yebo, kwethusa, iyasethusa, kodwa asoze isenze singenze okumele sikwenze.
Iningi liyawusola umthetho omutsha we-Criminal Law Codification Reform Act, loba i-Patriotic Act lesithi uzasetshenziswa ukwephula amalungelo oluntu ngesikhathi sokhetho.
Remember, even May or KD, so we are gathering information. That's why I'm saying that this is in the Zimbabwe Republic. This will be conducting our investigations.
We are going to be able to do this. Ukwanakala kwesimo somnotho welizwe kubika sokudala ukuba iningi ligcine lingena ebunzimeni bokulandela lonke udumo oluzayo ukuze athole imali ngesiphangiphangi okunjengenhlelo zama-pyramid schemes. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ingcwethi ezicobungula ezemithetho, amagqwetha, amalungelo oluntu, uzulu lamabandla aphikisayo bathi umthetho omutsha we-Criminal Law Codification Reform Act, loba i-Patriotic Act, uzasetshenziswa ukwephula amalungelo kaZulu ngesikhathi sokhetho. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esisayine ukuba umthetho lo uqale ukusebenza ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho. Ingcitshi zithi lo mthetho wephula amalungelo oluntu ngendlela emangalisayo, zisithi kawuhambelani lalokho okumunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Enye yalezi ngcitshi elombono munye ngumnumzana Lizwe Jamela oligqwetha elisebenza lenhlanganiso ye-Veritas.
Asikhangele ngendaba yama-elections vela aseseduze lawa ngo-August. Ama-political parties kumbe ama-political activists kumbe laba abafisa ukuthi bekhethwe kukhetho, lalapho ukuthi behambe phela ezigabeni labo bekhankasa ukuthi bedinga usekelo ukuthi labo bevotele ehofisini. So uyabona nxa umuntu ekhankasa ulakho ukuthi ekhuluma ukuthi hayi, sina sifuna ukuthi lisikhethe ngoba sizalenza into enje, sifuna ukuthi uhulumende lo khona kathesi esuke ngoba uphambanisa indawo lezi kayenzi kuhle lapha thina sithi khona isizalilungisela. So nxa ukhuluma khonokho ulakho ukuthi la ufike usubotshiwe ngoba kuthiwa wena sizondisa uhulumende.
Ujamela uqhubeke sithi lo mthetho lezitshenziswa eziphambana leminye imithetho enjengaleyo enika uZulu inkululeko yokutsho imibono yakhe, afole uhulumende nxa lapho ephosisile kungela kwesabela ukubotshwa loba ukujeziswa ngesigwebo sokulengiswa. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi lo mthetho mubi, esithi ulakho ubaphazamisa emikhankasweni yabo njengebandla.
Inhloso yokusayina lo mthetho omubi kangaka ukuthi bawusebenzise masinya masinyane kwenzela ukuthi bahlukumeze njalo banqabele amanye amabandla afuna ukukhankasa ngesikhathi sokhetho. Yiyo injongo yayo. Yikho ke sithi thina konke lokhu kukhombisa ukuthi akusoze kube le free and fair elections. Kodwa lokhu akusiphi ukuthi sibole inhliziyo ngoba abantu sebezimelele.
Lokhu kusekelwe isikhulumeni sezapho uMnumzana Msongela Ndlovu, yena othi imithetho enjengaleyi yethusa.
Le ndaba yomthetho okamnangagwa othiwa yi-Patriotic Act siyawunanzelela njalo uyasethusa kakhulu njengezapho. Kodwa ibikhona phela imithetho efana naleyi eyafakwa ngu-Ian Smith after UDI. Ayisinqabelanga ukuthi singaye empini sikhulule ilizwe lakithi. Yebo kwethusa, iyasethusa, kodwa asoze isenze singenze okumele sikwenze ukuthi sikhulule uZulu. Sizaqhubeka thina ngomsebenzi esiwenzayo sikhankasa.
I-Studio 7 kanye nelisanga ukuzwa imibono kamphathi ntambo wezemthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi. Kodwa ikhuluma ngemva kokuphathiswa kwalo mthetho edale eSenate, wathi lo mthetho uqakathekile kwezomvikela welizwe. Ilunga leZanu-PF ozamela ibandla leli eMpopo Mamzilikazi uMnumzana Admire Masikati uthi akakuboni okubi ngalo mthetho.
I-Patriotic Act ayimphambaniseli ukhankaso lwami ngenxa yokuthi nxa ukhankasa ukhankasa ebantwini, abanye bayithanda abanye abayithandi. Kodwa kuqakathekile ukuthi wena njengomuntu okhankasayo uzwanana okunganani endilivumelana okunganani nabantu uyabokhuluma lapho ukwenzela ukuthi izinto zakho zikuhambele kakuhle. So mina njengomunye wabantu abakhankasa kukhankaso lokhetho lwamhla ka 23 August 2023, amboni uhlupho olukhona kumbe impambaniso engingayithola ku-Patriotic Act leyo khona.
Abatholakala belicala phansi kwalomthetho babikwa belakho ukugwetshelwa ugodo kumbe kuhlala ejele okwesikhathi eside. Umthetho lo uza ngesikhathi kungasensuku zatshwala ukuthi ngokuqhutshwe ukhetho elizweni lokudinga amakhansila amalunga edale lephalamende lomongameli welizwe ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Kungalesi sizathu ingcwethi ezicubungela ezombuthazo zisithi ulakho ukusetshenziswa ukwethusela lokuhlukumeza ababandla aphikisayo loba labo abalemibono ehlukile likahulumende. Ngimele iSudo 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Intahlela izindaba yeStudio 7, u-Anastasia Ndlovu uthi amapholisa ogatsha lwe-Central Investigation Department, i-CID, amtshayele ucingo lamhla ibuzisisa ngokutshaywa kwakhe ngabaqanjwa njengamalunga ebandla leZANU-PF kobulawayo izolo, ababikwa bebexotsha abathengisa ezitaladini kuleli dolobho abangayisibo bebandla labo. UNdlovu uthi ulokhe esizwa ubuhlungu emzimbeni ngemva kokutshaywa.
Ubuhlungu bomzimba lokhe bukhona, intamo, ukunyathela nyathela nzima, leqolo lingathi liyatshisa-tshisa, ubuso buyehla ukuvuvuka, kodwa amehlo abuhlungu lekhanda. Njalo ukuhlukuluzwa kwabantu kukhona. Le ntathela izindaba ebengilazo izolo, lazo zitshayiwe but njengokuthi bengabantu abangamadoda benelisile ukubaleka. Umsebenzi wami ngokuthatha izindaba ngisekelwa yisisekelo sombuso welizwe esingivumelayo, lo hulumende angivumela ukuba ngisebenze eZimbabwe. Mina I'm an accredited journalist under Voice of America. Akukho engikwenzayo okungekho emthethweni eZimbabwe. Ngihlawulile yonke imfanelo engenza ngivumeleke ukusebenza eZimbabwe. Okwamanje silinde ukuthi Sonya mangaluthi ukuchaywa kwabantu kuyabe sokuvela ngaphi.
Isikhulumi samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthi basadingisisa ngalolu daba.
Remember, even may okay, although so we are gathering information. That's why I'm saying that if we can engage the Zimbabwe Republic, please, we are conducting our investigations.
Sibuze umgcinisihlalo webandla leZANU-PF kobulawayo uMnumzana Jabulani Sibanda ngalolu daba. Wathi wonke umuntu kufanele alandele imithetho yekhansili, kodwa kasoze akhulume okuningi ngalo ngoba ephandle kwedolobho njalo engakwazi okunengi okwenzakeleyo. Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo uKhansila Mlanje Ncube kaWard 1 enzikini yedolobho uthi udaba lolu sebaluhlafuna emhlanganweni eminingi leziphathamandla zikahulumende labanye ama-stakeholders ngesiNgisi, kodwa abathengisayo laba okusobala ukuthi abayisibo bezigabeni zeMathebeleland bayala ukusuka ezitaladini.
Ngaba lemhlangano eminingi mina mathupha loba kusibani wazama banethula ngoba bamtshela utsharuka labo ukuthi hhayi wasebenzisana lesishono utsharuka ukuthi uya kuzotora burawayo ilibala alisebenzisayo uba kusibanda uyakwazi azama ukuya khonale. Indaba ka-Price Aven yaze yadiscussa ukuthi ku-joint operation command at provincial level chaired by the uminister umama Ncube babuya babheja emhlanganweni labo bantu bathi bona bazatshelwa libandla labo ukuthi ngabaphuku njalo bona bakhanya ngani ukuthi ngabebandla lithi ungafika khona phana bagokile nje baphelele izembatho zabo ziyakhanya ukuthi ngabaliphi bani.
Asizweni umbono kamnumzana Njabulo Ncube, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum ngalolu daba.
Ya si mhlungu ngalokho sikuzileyo echaya ngomuva wokuthi thina njengenkokheli zethathe zindaba sike sakhulumisana lama-political parties ukuthi khona bengahlukuluzi intathele zindaba. Kuyasihlupha ukuthi khona awukabi lo muntu osethe wabotshwa ngoba imfanekiso ikhona, lama-videos akhona, abantu bangikhona babonakele ukutshengisela ukuthi ngabohlangothi luphi. Sizazama ukuthi sikhulumisane la amapolisi njengoba sike sihamba lawo ilizwe lonke, sikhuthaza ukuthi kube lokuthula njalo lokuthi intathele zindaba zingatholakali lo monakalo. Kubuhlungu kakhulu uthole ukuthi khona laba abantu bachaye intathele zindaba ngomfazi ngesikhathi kule nsolo yokuthi khona balutshwana abantu abasifazazana abazintathele zindaba. Nangu lo usisi Anastasia ozimiseleyo ukuthi asebenze, kodwa sesitholakala ukuthi kulezigebengu ezitshengisela ukuthi khona azifuni ukuthi kube le ntathele zindaba ezingobomama. Siyakusola kakhulu lokhu, sicela amapholisa ukuthi khona ekhangele into leyo, acubungule ukuthi uhambe njani labo abathe babonakala ukuthi yibo abathi bephambi kwakho bebise phambili kumakhosi.
Ezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo entathele zindaba ezigoqela iZimbabwe Union of Journalists, iMisa Zimbabwe lezinye lazo sezisole kakhulu lolu daba njalo zithi zizaphathisa ngendleko zokuthi uAnastasia Ndlovu athole usizo lokuhlolwa emitshineni. Igqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Ngqobani Sithole usekhweze amaphepha enkantolo ye-High Court ecela ukuba yesule umugqa womthetho olawula izokhetho we-Electoral Act othathela izizalwane zeZimbabwe ilungelo lokuvota nxa zithe zahlala phandle kwelizwe okomnyaka olengxenye kumbe inyanga ezilitshumi lesishiyagalombili i-18 months zingaphendukanga ekhaya. Igqwetha likamnumzana Sithole umnumzana Eddington Chinake ufikise amaphepha lawo emthethwandaba lamuhla. Umnumzana Sithole uthi i-High Court kumele isule isahluko 23 somthetho lo ngoba ukuthathela abantu bezimbabwe ilungelo lokuvota kuyikwephula isisekelo sombuso welizwe. Udaba lolu luza ngemva kokuvinjwa kukamnumzana Sevia Kasukuwere ukuncintisa lidale le-High Court ngemva kokumangalelwa ngumsekeli we-ZANU-PF esithi umnumzana Kasukuwere akumelanga avunyelwe ukuncintisa ngoba ihlale kwele-South Africa kwesikhathi esedlula umnyaka olengxenye. Kodwa yena umnumzana Kasukuwere uyasiphikisa lesi sinqumo emthethwandaba we-Supreme Court. Kusenjalo amapholisa athi asevule uphenyo phezu kommeli we-Churumanzi South olilunga le-ZANU-PF unkosikazi Barbara Rhodes ongumsekeli njalo kamphathi ntambo obona ngezokwethekelelwa kwelizwe yena obikwa ephume kwenye i-audio ethethisa ipholisa elalibophe ilunga le-ZANU-PF elalijabule amagwaliba ebandla le-CCC okukhankasela ukhetho. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iZimbabwe Election Support Network ziqhuba inhlelo ezikhuthaza ukuthula elizweni ngesikhathi sokhetho oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo. Iningi kodwa liyathandabuza ukuba inhlelo lezi zilakho na ukuvimba udlakela osolumemetheka elizweni. Kubika uGibbs Dube weStudio 7.
Izesini eqhuba uhlelo lweVoting Peace emigwaqweni isingene endaweni ezigoqela eGogwe, eMagunje leNkayi, lapho kuthaza khona uZulu ukuba agakasele ukhetho oluzayo ngokuthula. Ezinye njalo inhlanganiso eziqhuba inhlelo ezifanayo ne-Community Tolerance, Reconciliation and Development Trust leHill Zimbabwe benza lokhu kulandela imbiko ethi baningi abantu abakhahlanyezwa elizweni lonke jikelele ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Umfundisi uSenisibanda wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi ziqakathekile inhlelo lezi.
Kuyanceda ukuthi kusikhumbuze ukuba thina singabomakhelwane, siyaphilisana njalo sonke singabantwana beZimbabwe. Akudingakali ukuthi sicabane ngenxa yokuthi silembono ehlukeneyo ngalesi sikhathi sokhetho. Ngakho-ke yonke imikhankaso iqakathekile, akumelanga sikhangelele umkhankaso phansi eyabe incedisa ukukhumbuza abantu ukuthi bebe lokuthula.
USibanda uphinde wathi kuqakatheke njalo ukuba abantu bavikele abanye ngesikhathi sokhetho.
Singenza ama-campaigns wonke, kodwa into eqakathekileyo ukuguqula indlela sonke esicabanga ngayo. Ubudlwangudlwangu buqaliswa ngabantu, bungaqedwa ngabantu.
Lobu usekelwa nguNkosazana Ellen Shiri Yetenga, okubandlele Citizens Coalition for Change, elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa.
Uhlelo olama-road shows olukhuthaza ukuthula olukhutshwa izinhlanganiso ezizimele zodwa ezifana lezi-Ethnic Contract le-Hill Zimbabwe silubona luqakathekile kakhulu elizweni ngoba luyafundisa njalo ikakhulu sikhangelane lesikhathi leso esokhetho. Into esihlukumezayo njengebandla yokuthi udlakela luyakhula lokhe lusiba luningi ikakhulu udlakela oluyenza ebantwini abe-TCC labanye nje abangasekeli iZANU-PF. Sibona udlakela lolu lusuka ebantwini abefazi njalo labasekeli abeZANU-PF bayethusela abantu ezigabeni lapho abahlala khona. Njalo sibona lamatitsha ikakhulu laba abafundisa emakhaya ukuthi bethusela.
Unkosazana Kethiwe Bhebhe olandela ezombusazwe uthi kunzima ukwenqabela udlakela lwezombusazwe kwele Zimbabwe ngesikhathi sokhetho.
Sokungumkhuba nje ukuthi every time nxa kuzaba lokhetho kube lokulimala kwabantu, lokudilizwa kwezakhiwo, legazi elichithekayo. And akuyona into entsha, into eqale nje ngo-1980. But okumangalisayo okuyikhona futhi okungani kwenza lento iqhubeke yikuthi bakhona abangathintwa ngumthetho esingathi selection application of the law. Uzonanzelela ukuthi isikhathi esiningi abantu ababangela udlakela babe besazakala, bebonakala these days kulezindlela eziningi esingathi technology ezilokuveva abantu abayenza lokho. But uzothola ukuthi amapholisa ababophi. Sizokhumbula even ngama-by elections kulabantu ababonakala bethaya abantu einsiza ematopo ngale lanxa izakhamizi zahamba zakhuluma emapholiseni. Akulanto enziwayo kuze kube lanamhlanje.
Umnumzana Joseph Juma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF uncoma okwenziwa zinhlanganiso ezijiyeneyo ezilwela ukuba kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo.
Siyafisa ukubana ukhetho lolu lube lukhetho olungeladlame phakathi, abantu bafunde ukuzwisisa ukuthi vele asuze sibone ngokufana nayo. Nxa omunye ethe wahamba ehlangothini leZANU-PF, omunye aye ku-TCC, kumbe omunye kumthwakazi, kumbe omunye kuzaphu, sonke singabantwana beZimbabwe, singabantwana banye. So siyayikhwabitha imizamo eyenziwa yilaba abezesini lamanye amaqembu atshiyetshiyeneyo. Siloyisa lokuthi abamathethi labo abenkolo bangenele phakathi, ngoba abantu abaningi bayangene ezinkolweni abakhuluma izimfeni labo balokhuze bakhulume okuzwayo ngodaba lokuthi kube lokuthula phakathi kwabantwana beZimbabwe, ngoba singabantwana abanye, sizihlobo, siyazalana, akudingeki ukubana sisigebengane sigadangane ngenxa yokuthi kona sokubuye ukhetho. Ukhetho yinto ebuya idlule, kodwa ubungane uhlobo abusoze budlule njalo abugezwa ngesepa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhulume kakhulu emphakathini ngokuthi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka. Ngimele iStudio 7 iseMaryland, ngingoKips Dube.
Ubonakala kwesimo somnotho welizwe kubika sokudala ukuthi iningi lizithole lingena lapho kwezinye inhlelo lakho elingathola khona imali ngesiphangiphangi. Abantu bengena kulezi nhlelo bethenjiswa ukuthi bazathula inzuzo eningi masinyane, okunjengama-pyramid schemes. Intatheli izindaba wabathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi ezicubungula yezomnotho kanye labawele emaqhingeni lawo bachasisa ukulahlekelwa kwabo. Ngeviki ephelileyo kubotshwe owasungula uhlelo olwe-e-creator uJao Jiatong labanye ababili uTrimota Fumanei kanye loJustin Kuchekenya abahuquluza uZulu amadola eMelika aphezu kwesigidi i-$1 million. Umnumzana Ben Ndlovu, omunye wabaqilwa ehlelweni lwe-e-creator, uchasisa ngokulahlekelwa kwakhe.
Ekuqaliseni ngafaka imali yami ngabe ngiyisanelisa ukuthi ngikhiphe emva kwenyanga, bese ngijoyinisa abanye abantu lami babaningi ngaphansi kwami ukuthi ukuthi bese singabantu abafika i-15 abantu abasuka kimi. Bonke laba abanye engabajoyinisayo mina inyanga ibengingapheli, ingakho bebelokhu bengingatholi lutho. Kodwa mina yami imali engayifakayo ngase ngiyikhuphile, sengilindele nje kuphela ukuthi ngidle abantwana bayo. Kube buhlungu kuphela ukuthi yena le imali ivalelwe phakathi lokuthi abantu abajoyiniswe yimi bagcine bedliwa bengasanelisi ukuthi bethole imali yabo njalo.
Omunye wabafundi bekolishi eleGwanda University uPride Ncube uthi bafunde isifundo sokuthi imali iyasetshenzelwa ayibuyi yodwa.
Ba mina ngumntwana wesikolo bese ngifakile imali yefees phakathi, bese ngifaka imali ye-laptop phakathi, imali yami yonke, because i-creator isithi ungafaka imali eningi uyenza imali eningi, yani uyenza imali eningi ngamalanga ngamalanga. So ithe ivuke ngekho, hhayi ngizobuhlungu kakhulu lale bazali bami lokuthi ngibatshele njani, angikwazi ukuthi ngiqalisele ngaphi, ngithini, ngibalansise izinto. Kunzima, i-creator sibulele kakhulu and sibulele kakhulu. Isifundisile futhi ukuthi kuyamele sivuse njengabantwana, like nya abantwana besikolo, sizame ukuvusa singaphungi ku-download imali, imali yasetshenzelwa.
Unkosazana Janet Gumbi uthi abantu abasha bafuna imali ebuya lula njalo masinya, kungakho behugeka kunhlelo zama-pyramid schemes.
Thina sikhangelele i-fast cash, uyakuphiwa imali yefees obusucabanga ukuthi ungayispina njani masinya ukuze lawe uthole i-pocket money. Okunye lawe nxa ungenisa abanye abantu ngaphansi kwakho uzuza enye imali. Kodwa ngemva kwalokho wayenzakalayo nge-e-creator sesilokuthandabuza ukungena kunhlelo lezi. Ngibona engani uhulumende nxa engavula amakhampani abantu basebenze kuzavala konke lokho okuyi-informal, ngoba iqiniso yokuthi abantu bayalingeka ngenxa yokuthi wonke umuntu uzama ukudinga imali.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho e-National University of Science and Technology i-NUST, weluleka uZulu ngodaba lwama-pyramid scheme.
Nxa sikhuluma i-pyramid scheme ngumhlobo webhizinisi engekho emthethweni. Uyanxuswa ukubana ufake imali yakho, uthenjise ukubana uzaphiwa imali yakho isiphindaphindiwe. Imvama ukuthi nxa uthe wafaka imali yakho, abakuqala umnikazi uyaqala alinike sibili imali yakhe. Okusuka kube khona ukuthi yena abona ukubana sokujoyine abantu abaningi, uyathatha imali le agcine esinyamalele. Isicebiso engisinika abantu ukubana ungabona kusiba lo mhlobo webhizinisi othi bisemali kunika isiphindaphindiwe, basophe khonapho, ungaba yi-pyramid scheme.
Akuqali ukuba uZulu alahlekelwe imali kunhlelo zama-pyramid scheme kwele Zimbabwe. Ingcwethi kwezomnotho zihlala ziqonqosela uZulu ukuba aqaphelisise inhlelo ezithembisa inzuzo yemali ebuya masinya. Zisithi ezinye zezibonakeliso zalokhu yikuba kufanele ufake abanye abantu ngaphansi kwakho okwenza uthole inzuzo kulokhu. Abaqeqeshi kwezomnotho bathi umnotho wakhiwa ngesikhathi, ngakho Loku okukhanya kuletha inzuzo ngesiphangiphangi kuvele kunuka santungwana ngokunjalo uZulu kufanele ahlehlele emuva kulokhu. Inhlanganiso e-Financial Intelligence Unit ebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe layo ikhuthaze uZulu ukuba aqaphelise inhlelo ze-Pyramid Scheme ngoba zingekho emthethweni njalo isikhathi esiningi abantu balahlekelwa yimali. Nimele Studio 7 ngobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabo dokotela abathi abafunda emakolitshini labanye abesifazana kabasebenzisi ngemfanelo iphilisi lokwenqabela ukuzithwala. UTopias Mutsingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-emergency contraception pill isetshenziswa ngabanye abesifazana eZimbabwe ukwenzela ukwenqabela ukuzithwala. Odokotela bathi kusobala ukuthi kulabanye abangalisebenzisi kahle. UThubelihle Ndlovu ofunda eNational University of Science and Technology uthi kuningi okwenza abasha belisebenzise iphilisi leli.
Abaningi abazali abakhulumi labo ngocansi. So bona babe bengafuni ukuthi umzali abone ukuthi khona umuntu sesenza ucansi. Abafuni ukumitha. Okwesithu yi-peer pressure. Njengoba benjile ukuthi abazali abakhulumi labo bona sebebona kungcono ukuthi bekhulume bodwa sebetshelelana eceleni. 3, ungamitha umncane, impilo iyaba nzima. So yikho begcina sebethatha wona lama emergency contraception pills.
UBinon Ncube owake wakhokhela inhlanganiso yeZimbabwe National Students Union uthi amankazana amaningi ikakhulu abasemakolitshini basebenzisa iphilisi leli ngoba kabazivikeli uma besiya emacansini.
Liyakhangela kube lesurvey enye ebitshengisa ukuthi abantwana kuma-tertiary institutions abaningi sebelomkhuhlane we-HIV and AIDS. Sesinabantu abaningi abangesabiyo umkhuhlane but abesaba nje ukuzithwala. So yikho sokugcwala kakhulu ukusetshenziswa kwamaphilisi avalela ukuzithwala kulokusetshenziswa kwama-protection ngoba lapho abasekho khonapho sebesesabela ukuzithwala.
Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo kobulawayo uthi baningi abatsha abangasebenzisi iphilisi leli ngendlela eqondileyo.
Siyabona ukuthi sokubhahile ukuthi abantu basebenzise amaphilisi e-family planning la okuthiwa yi-morning after pill. Ukuthi umuntu uyabe vele emacansini engazange wavikela asevuke ekuseni egijima esiyathenga la amaphilisi. Wona amaphilisi la ayenza kuhle sibili ukuthi asebenze avikele ukuthi umuntu angazithwali. Kodwa into esidanisa ukuthi abantu nxa sebekwenza lokhu ukuthi sokuyinjayelo. Hayi lokho kakusakhwabitheki, akumelanga abantu bayenze njalo.
Ungwenya uthi okuqakathekileyo ukuthi abatsha akumelanga be emacansini bengazivikelanga.
Kule mkhuhlane emibi enjengabo HIV, gonorrhea, syphilis, amawotsi, hepatitis B, umuntu engabathola ekuhlanganeni emacansini ukungavikelanga. Yikho hayi siyaxwayisa kakhulu ukuthi abantu bengaze bayenza injayelo yokuthi bahambe emacansini bevuke ekuseni sebesebenzisa leli philisi. Sokuyi-misuse or abuse yephilisi lelo okuthiwa yi-morning after pill.
UZibusiso Mnandi omela amalungelo abasakhulayo ekunhlanganiso abangane uthi abatsha banamhlanje abasaqakathekisi ezamacansi njengabakudala.
Indlela esesikhangela ngayo ucansi lendlela esikhangela ngayo ukuzithwala sokutshintshile sokusenza ukuthi abantu ucansi kabasaluthathi ngendlela abantu ababelithatha ngayo. Lokhu kuyenza ukuthi abantu bagcine bezisebenzisela amaphilisi lawa but kuyukuthi kudala ucansi lalingaphongukuyenziwa. Kwakumele kube lezinto ezenzakalayo, umele ulotsholo, umele uyenzeni ukuze uqale ukungena emacansini.
Unkosikazi Khadija Kasim, ingcwethi ecubungula indaba zabasakhulayo, uthi abatsha kabalalwazi olugcweleyo ngokuzithwala nokuzivikela emacansini.
I don't know if it's lack of emancipation or just simple ignorance or whether they're choosing to use this pill instead of other birth control methods like IUD, Jadal, Depo, or birth control pill. But I'm thinking it's just ignorance because by now, we're going to say from this birth control, different types.
Amanye amadokotela athi kumele abatsha bezivikele sonke isikhathi uma besiya emacansini kulokuthi besebenzise i-emergency contraception pill. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Siyabonga Tobias. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje, uhlelo lwabasakhulayo The Connection, lapho esiyabe sicubungula amalungiselelo okhetho oluzayo. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.